FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo kusvika pamapoints mana. Mushure mekunge yambo tungamira nemapoints maviri chete mitambo yesvondo richangopera isati yatambwa. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita chapungu 2-0 pamusha musi mumwe chetewo chikwata chaikwikwidza navo chengezi Platinum Stars chakaita mangange 1-1 nechicken in Kuluvebe Stadium kuBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaFidelis Mushonga vanoti FC Platinum ine mukana wekusimudza mukombe uyu zvekare.
Davira iyo yakatora kidzokorora. Savane pool of players, vane seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players, vanozvikwanisa.
Parizvino FC Platinum yave nemapoints makumi mashanu nemaviri, ngezi ine mapoints makumi mana nemasere. Mumwe mutambo wakatambwa chikwata chiri kutatarikawo zvakare cheDynamos chiri kupemberera mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 nezuro muRufaro Stadium. Mutsigiri weDynamos vaanti munyanyiwa vanoti vari kufara zvikuru nematambiro eDimbare kana kuti maGlama Boys.
Tinofadza zvakanyanyisa nekuti mashure izvazvo zvada kuti zvimbotimirira zvina mushe, but nematambiro akaita vakomana veGlama Boys, I was very happy. I'm still happy now nyangwe naizvino izvi. Saka tinongoda kuti Glama Boys bora kumberi, pamberi apa tinoramba tichikunda.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Caps United 0 Herentals 0, Highlanders 0 Nichrat 0, Blue Chiefs 1 Harare City 0, Mutare City Rovers 2 Shabani Mine 0, Triangle 2 Yada 1, Black Rhinos 2 Blue City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 52 points, Ngezi Platinum Stars 48 points, Chicken Inn 41 points, Caps United 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nichrat 20 points, Mutare City Rovers 15 points, Blue City 15 points, Shabani Mine 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.